zvakanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri Jivabvu 18, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu 12 vakawanikwa vaine utachiwana hweCOVID-19 uye hapana munhu akafa nechirwere ichi. Hurumende inokwira kudare reSupreme Court ichipikisa mutongo wedare reHigh Court uyo wakamisa kuwedzerwa kwemakore ekushanda kwaChief Justice Maluk Malava. Kugadzikana koita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kuronzikwayo kupa kuti vanamushina bhizimusi vakawanda vauchike mari dzavo pamisika yemari kana kuti Zimbabwe Stock Exchange. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nyika yavo ichabatsira nenhomba nyika dziri kuvhiringwa neCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zuro yakakwira kudare repamusoro-soro reSupreme Court ichipikisa mutongo wakapiwa nedare reHigh Court uyo wakarasa kuwedzerwa nemakore mashanu kwemutongi mukuru weMatare Chief Justice Luk Malava ekuti varambe vari pabasa kunyange hazvo vakasvitsa makore ekuti vaende pamudyandigere. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakawedzera nemakore mashanu nguva yekuti vaMalava varambe vari pabasa zvichitevera kuwandudzwa kwebumbiro remitemo. Hurumende iri kupikisa mutongo wese wakaturwa nevatongi vatatu vanoti Justice Appius Joe, Justice Edith Mushore naJustice Jester Charewa nemusuwe Mugovera uyo wakavhara gonhi rekuti vaMalava vawedzerwe makore ekushanda. Gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi pamwe negweta guru rehurumende Advocate Prince Machaya vakasvitsa mapepa avo ekupikisa mutongo wedare reHigh Court uyu. VaZiyambi vakaudza Studio 7 nezuro kuti vakasvitsa magwaro kudare sezvo vakanga vakanangwawo mbune nemutongo uyu. Asi vamwe vanoongorora zvemitemo vanoti hurumende yakaresva kukwidza nyaya iyi kuSupreme Court vachiti yaifanirwa kuendesa magwaro ayo kuConstitutional Court. Vamwewo vari kuti hurumende yaomesa nyaya iyi nekuti yakarambidza mumagwaro ayo kuti vatongi veMatare vanzwe kupikisa kwayo mushure mekuvanyorawo nevamwe vane chekuita nenyaya iyi pamwe chete. Gweta Dr. Simba Mavaza vanoti zvakanga zviri pachena kuti hurumende ichapikisa mutongo uyu. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho rakarwa nehurumende iri idanho ranga rakatarisirwa nekuti nyaya payakakwidzwa kuMatare nevanhu vanga vakakwidza nyaya iyi vachipomera hurumende kuti yatyora masimba, hurumende yakanga ichizviziva kuti iri right, haina payakakanganisa. Saka kuti vatongi vemutemo vati iyo pane mutemo wakatyoro, hurumende ine maheads avo kana misoro yenyaya yavari kuti apa pakakanganiswa. Saka pane zvizhinji zvataurwa nehurumende muapiu yavo zvinoratidza kuti ingadai vatongi ava vakatarisa nenzira nematarisiro ari kuita hurumende, ingadai mutongo uyu wakasiyana nemutongo wapiwa. Saka hongu zvanga zvakatarisirwa kuti pachava nekukwira kumatare ari kumusoro-soro kupikisa zvakaonekwa nevatongi vedare reHigh Court.
Tichiona danho ratorwa iro nehurumende rekupikisa mutongo weHigh Court, zvinosiya papi mutongo uyu? Zvinoreva here kuti vaMalava vacharamba vasiri pabasa kana kuti vanokwanisa kudzokera pabasa kusvika nyaya yavo yazonzwikwa?
Muone wekutanga ndewekuti kana muchinge makwidza nyaya yenyu kudare redzimhosva repamusoro-soro kuti iongorore kechipiri, zvinenge zvaakureva kuti mutongo wekutanga waakumbosendekwa nekuti maakuda kuti utariswe zvakare. Saka zvinoitika kana zvine zvadaro muri kudzokera pamanga muri paya. Saka wechimidzi kuti vaMalava havasati vadzingwa basa kusvikira apiri yapera. Saka hakuna zvati zvaitika. Uyezve chepiri chatingafanira kutondera ndechekuti dare reHigh Court rakaongorora nyaya yebumbiro remutemo wenyika inonzi constitutional case. Kana muchinge dare raongorora nyaya yeconstitutional case, mutongo wavo haubva watambirwa ipapo ipapo, unobva vamboenda kudarire pamusoro-soro neconstitutional court kuti vaite inonzi verification kana confirmation. Saka inofanira kutsinirwa nedare repamusoro-soro. Saka zvakaburitswa nemajaji matatu aya hazvina kutsinirwa nedare repamusoro-soro. Zvoreva izvo kuti hausati wava mutemo, hausati wakutaminika. Saka kana vachinge vati vari kuapira, hakuna chati chashanduka. Vamanava vacharamba vari pavanga vari kusvika dare ragara raongorora nyaya yapera.
Taonawo sangano remagweta reLaw Society of Zimbabwe riri kushoropodzawo gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi. Munotiine danho ratorwa neLaw Society of Zimbabwe?
Law Society of Zimbabwe ine kodzero yekuprotekta kana yekudzivirira nhengo dzaro. Majaji aya sekuziva kwatinoita inhengo dzeLaw Society wose. Saka munhu wese anenge ari mutongi weZimbabwe, mutongi wematare makuru, vanosungira kunge vari nhengo yeLaw Society. Saka Law Society ine kodzero yekusimuka yodzivirira yosanhoo pamberi penhengo dzavo kuti no, mumabasa ese avari havafaniri kuita sei, kutyisidzirwa, kunombwa kana kudzvinyirirwa. Asi maonero angu akati hausiyanei, nekuti kana ndakaverenga zvakanyorwa navaziyambi handina kuona pakatukwa vatongi, handina kuona pavakatyisidzirwa. Kana vandadzwa vari kupopota kuti vadai vasiya basa vazodii, aiwa kutaura kuvaguta nemanhuchu, vaziyambi havana chavakakanganisa.
Vanga vari gweta Dr. Simba Mavhaza vari parunare neStudio 7 vari kuBritain. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevaviri kana kuti 12 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 uye hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva pachatanga wasvika pazviuru 30 nezvisere nemazana mashanu ane 41 nevaviri kana kuti 38,572. Vanhu vafa vakaramba vari pachiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1582. Baziri rakatiwo vanhu zviuru gumi nezana nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 10,193 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro, kuchitiwo zviuru zvinomwe nezana negumi nevasere kana kuti 7,118 vachibayiwa nhomba yepiri. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba nyika yose hwakasvika pa591,808. Mukuru wecommunity working group on health Vaitai Rusike vanoti dzidziso pamusoro penhomba nekuvhenekwa COVID-19 zvinhu zvinofanirwa kuramba zvichiendeswa mberi kune veruzhinji.
Kutestwa kwevanhu vakawanda izvo zvinhu zvatinenge tichitokurudzira nekuda kwekuti tikakwanisa kutesta vanhu vakawanda tinokwanisa kuva nehumbo wekuti dambudziko redu reCOVID-19 rinenge rakatekeshera sei uye rinenge rakakura sei. Pari zvino izvi mubudzwa dzimwe nyika dzakaita sana South Africa dzakutotaura kuti vatopinana nedambudziko re-third wave. Saka isu senyika kuti tinyatsoziva kuti dambudziko redu rakura zvakaita sei paground apa ndokunge tatesta vanhu vakawanda.
Pane dambudziko iri ramungaona zvikuru kumaruwa ringaitawo kuti vanhu vakundikane kuenda kunovhenekwa COVID-19, mungawana here vanhu vachizomupa zvimwe zvikonzero zvokuti akundikana nei?
Chiri kunyanya kuramba chichidiwa inhau yedzidziso nekuda kwekuti tikuti kana zvatiri kunzwa kumaruwa ikoko vamwe vanhu vazhinji havasati vane dzidziso yakakwana. Saka zvinenge zvakakosha kuti hurumende ishanda nemapato akazvimiririra akasiyana-siyana, maNGOs, vemachechi, macivil society organizations. Ngatirambei tichisumudzira nhau yedzidziso kuitira kuti vanhu vazhinji vange vachigamuchira kuti zvakakosherei kuti vauye vachizotestwa uye zvakakosherei kunyika zvekare. Saka kuti izvozvo zviitike ndokunge vanhu vawana dzidziso ine chokwadi, dzidziso yavanokwanisa kunge vachigamuchira.
Toonawo kuti utachiwana hwekuindia uye huri kunzwa munyika nomwe dzemuAfrica. Muri kuona here vana veZimbabwe vari kurambawo vachiita matanho ekudzivirira kupararira kweCOVID-19?
Dambudziko rekuvarairwa tekeshera dambudziko rekuvarairwa tirikuona zuva nezuva. Mungave muri mudhorobha, kungave kuri kubisika, kungave uri mumabhazi, mudzinhamo, mumichato, tikuona kuti vanhu vazhinji vavarairwa zvakanyanya. Asi chikumbiro chedu chikuru kuhurumende ndechekuti tirikuona kuti dzimwe nyika dzakuisa avanoti matravel restrictions kune vanhu vanenge vachibva kunyika dzakaita sana India idzodzi, asi zviri zvekunzi munhu anenge auya achibva kunyika dzakaita sana India idzodzi dzatiri kuti mahotspots ngaachipinda yamunotika muquarantine, quarantine yekumanikidzira. Uye ngapaiswawo futi chimwe chinhu chinokwanisa kudzivirira vanhu kuti vasarambe vachiuya vakawanda kubva kunyika idzodzo.
Mukuru wesangano rezveutano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare nestudio 7. Zvehupfumi dzinoti kugatsikana kuita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kwaiwe kupa kuti vanamuzvina bhizimusi vakawanda vauchike mari dzavo pamisika yemari kana kuti Zimbabwe Stock Exchange. Vakawanda vanga vabvisa mari pamusika uyu nenyaya yekusagadzikana kwezvinhu. Vachitaura nebepa nhau reBloomberg, mukuru wekambani yeImara Asset Management Limited vaJohn Legat navaLloyd Muloshwa vanoshanda neIH Securities muHarare vakatenda kuti vanhu vatanga kudzoka mukutenga zvinhu paZimbabwe Stock Exchange. Inflation yainge yambosvika pazvikamu mazana masere nemakumi matatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 837%, asi muna kubvumbi yanga yadzika kusvika pazana nemakumi mapfumbamwe nemana kana kuti 194%. Asi vamwe vari kuchema-chema havo kuti zvinhu zviri kuramba zvichiwedzerwa mitengo asi mari yavo yavanotambira isiri kuwedzerwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda.
Inflation iri kudzika nekugadziriswa kwoupfumi kuri kuitwa nematanho akatorwa nereserve bank neminister of finance nehurumende. Matanho aya anosanganisira kuvepo kwe foreign exchange auction market yekureva kuti izvo vamwe vanga vachitenga mari pamusika mutema vachizoti hodhesa mari iyi vaakuiwana pamusika weauction exchange rate.
Izvi mungati zviri kubatsira sei?
Zvakureva kuti vakuwana mari yavo pamutengo uri nani, zvinoreva izvo kuti havachakwidzi mutengo zvakanyanya. Totarisawo zvakare kuti kudzikama kwaita Zimbabwe dollar nekugadzikana kwaraita kuri kukonzerwa izvo kuti vana muzvina bhizimisi nevanogadzira zvimwe nevanobika zvimwe varegere kungokwidza kwidza mitengo, nekuti kazhinji mari painenge isina kugadzikana vana muzvina bhizimisi vanotanga kungokwidzawo mapurisi zvisina tsarukano.
Nechikonzero chei?
Nokuti vanenge vachityira kuti mari iyoyi mangwana inenge isingachatengi zvakati wandei, saka nokudaro vanogara vatokwidzira mutengo nechekare vachityira kusagadzikana kwemari ikoko. Saka nekugadzikana kwaita Zim dollar kwemwedzi yakati kuti yatadarika iyi zvakureva izvo kuti vemabhizimisi nevemazvitoro mapurisi vakuitawo agadzikane. Zvinoratidzawo kuti izvo kune yatinoti confidence muekonomi yekuti vanhu vari kutendera nekutendedza kuti kwakananga upfumi hwenyika ndiko chaiko kwakagadzikana, nekuti vanhu havasi kuvhunduka kana kutyira zvakanyanya mari dzavo.
Muungapa muenzaniso here ipapo?
Nekuti kazhinji zvaitika ndezvekuti munhu aingoti akabata Zimbabwe dollar rake akutomhanya musika wedza musika mutema oro pese paakwanisa kungonotenga maus dollar zvaibva zvakonzera zvokuti paveka kusagadzikana kumitengo nekukarenzi. Saka vanhu kutendeka kwavari kuita ndiko kuona kuti mari yemuno yane chiremu uyezve Reserve Bank neMinister of Finance vari kutora mamezures akakodzera kuti mari idzodzo dzidzikame. Tozotarisawo kuproduction level yemunyika, uchayeuka gore rapera kwakamboda kuti netsenyaya yehupfu nenyaya yeruramiri nenyaya yechikafu mafuta nezvimwe zvakadaro. Izvi ndo zvinonyanya kukonzera kuti inflation ikwire, nekuti munhu wese anotsvaga hupfu nemafuta ekubika. Saka zvinhu izvo zvikawanikwa zvakadzikama mutengo, zvinoreva izvo kuti mapurisi haanyanyi kukwira zvokupengereka zviya. Totarisa kuti gore rino kurinenge kune yatinoti bumper harvest, gore rakawanda zvisati zvamboonekwa kwemakore, ndofunga tingangoti makumi matatu adarika.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Muponda vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Bepanhau reKroniko rine musoro wenhau unoti hurumende yambosendeka parutivi kutengwa kwechibage kubva kunze kwenyika nekuda kwegoo rakanaka riri kutarisirwa mwaka uno. Bepanhau repadandemutande reThe News Hawks rinoti utachiwana hweB1617 unokonzera COVID-19 uhwo hunonzi hwakatanga kuonekwa kuIndia hwakaonekwawo muBotswana. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. France yakati nemubvuro ichabatsira Sudan nechikwereti chemari chinoita madhora bhiriyoni rimwe chete nechidimbu kana kuti $1.5 billion, iyo ichayambutsa nyika iyi pakubhadhara zvikwereti zvayo neInternational Monetary Fund. Israel yakabhomba guta reGaza City nezvombo zvemuchadenga mambakwedza emuvhuro apo mirizhonga mudunhu reMiddle East yakapinda musvondo rayo repiri. Mauto eIsrael akati nzvimbo dzakanga dzichirwiswa dzaisanganisira mwena inoshandiswa nevarwisi veHamas nedzimwe dzimba dzevakuru vevarwisi vechikwata chinotonga muGaza. Yave nguva yenyu imi vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Makadiva shamarare vedu Studio 7 vana mukoma Jonga nana mukoma Tanonoka. Ine sitande noitwa Sam Magura ndiri ku Cape Town ku South Africa. Ndinodawo kutaurawo pamusoro pevanhu vanosigaro ramba kuti ZANU PF ine huori. Ndinotenda this time vakazvionera nenyaya yakaitika pachinhoi apo. Nyaya yekurovana kwevanhu veZANU PF vega vega vachitaura kuti pane munhu wavasiri kuda ari kuchengetedzwa achivanziridziwa iye angare weG40, but vakuru vavo vachiratidza kuti vanhu munhu iyeye vari kumuvanziridza vanziridza, ndihwo huori hwacho hwatinogarora taura kuti ZANU PF ine huori. Kana uri weZANU PF ukaba chero mabillions munyika, mamillions, as long uchiziva kuti unofamba gwara rimwe neZANU PF, mosva hauna. Ndosaka vachitovanziridza munhu uyo wavari kuti ivo mayuthi acho kana kuti ngaabviswe pachinzvimbo. Ndofunga this time vaunyatsoona kuti ndouori hwatinoramba tinogara tichitaura kuti ZANU PF ine huori. Saka tinongotaurawo kuti kana vachionana vega vega, kana isi tozotaura ngavarege kuda kuti kwai toda kusunga vanhu, because chinoitika ndechokuti vanhu pavanoona ndazvozvionera kuti haiwa imbwanana dzisunurirane musi umwe, but at least kana vakusunurawo vachiona huori huri kuitika muZANU PF mavo imomo, tinofara chose. Asi tochidaidzira kuti rambai makasvinura, zvizhinji vachazviona, because ZANU PF huori haisi kuzomira kuita huori. Nenyaya futi yegold iri kusimagiliwa ichiunzwa nekuno kunana South Africa, izvozvo mukazvitevedzera zvese kuti rakabvepi, because mukataroona zvinenge zvichiitika panenge pane munhu weZANU PF chete mukati imomo. Idhiri rinenge rangofeila, but tinongoti tichakunda zvedu semaZimbabweans. One day upenyu huchachinja, tatenda.
Makadii vashamarari vestudio, aiwa tinofara. Ini ndine mubvunzo ini pamusoro penyaya dziri kungoitika mumatare. Tinonzwa nyaya yokutochewa kwana Johana Mamombe inovasungisa kuti vakatochegwei. vanononoka kupuwa mukana kubisa mari yechibatiso. Ko vakatora mari yeCovid vakaitwa sei? Vakangopuwa bill nanhasi haisati yambobvunzwa kuti tinzwe kuti vakazodzokera kudare kadii. But ava vanhu vanorwira kodzero dzevanhu vanoshungurudziwa. But vanoba mari yenyika ndo vanowana kubisiswa mari yechibatiso ende zvichinyararwa. Takanzwa akaenda ne 6 kgs dzikazobatwa paboda. Vakati vakanzi vapiwa mari yekubisa bill but vakadzokera pabasa iravo iroro rokuti vagone futi kuwana mukana wokuba. Iko zvino pawana uyu futi aba mari. Mari yakawanda zvakadaro yakabuda mupota. Yakabuda sei? Nekuti dei kuchinzi iyi ndeye munhu akazvimiririra. Yangadai pamwe iri 2 points kana 3 points ndo dzati ati akawana mavigiro. But mari yakawanda kudaro, gold rakawanda kudaro. Kubira vakomana kubira nyika kudai so. Hurumende ngairege kudai so. Studio 7 tokumbira kuti muti bvunzirewo tinoda kunzwawo kuti vakazoitwa sei vakaba mari yeCovid. Kwete kungoramba tongonzwana Johana Mamombe ari kudzi vadzoke kudare vabuda vadzoke mudare. Ko apa vanodzobuda vachidzoka orini?
Ndoda kutaura pamusoro peuyo wekujohona uko kubatwa negoridhe paora Tambo Airport. Kubva kwakabva kuHarare achidarika paRobert Gabriel Mugabe Airport asina kana kuonekwa. Pane mishina yose, pane security yose. Zvinoratidza kuti pane chikiribiri chiri kuitika. Kati vakuru vanotaura kuti kwaizi china manyanga anoda manyanga aripotiwe. Chokwadi chazongobuda pachena ende chabuda pachenaka. Vanhu vachamanya ende kumanya pachamanyiwa fast ende vachimanya vachienda fedha kwete zviri kutamba chaizvozvo. Chitsotsi chokutora goridhe vanhu vachibama natural resources yenyika vachinorya pachavo. Vachiti nyepera vanhu vachinzirya mufusha hei vachiita basa rekubikira vanhu mufusha vachitenderera vachitora goridhe ka. Ipapo pachamanyiwa big time.
Makadini vashamarari vedu veStudio 7. Zita rangu ndinoitwa Clayton Chivasa, ndiri muno muKempton Park muJohannesburg. Kumushandi chibva zvangu mbirengwa uko pamusume. Ndandichida kubvunza kumutungamiri wenyika yedu yeZimbabwe navatongi vemadzitare kuti iko imba vhai yakabatwa kuSouth Africa ine goridhe yasimagla goridhe yapara mhosva kuSouth Africa koga here kana kuti nokuZimbabwe yapara mhosva. Ndoda kuti hangu ndizive ndive noruzivo rwakaperera kuti nokuti iri goridhe iri harina kutorwa bodo muSouth Africa asi upfumi hweZimbabwe hwakadiwa. Saka hurumende yava munangagwa iri kuti chiiko nenyaya yegoridhe rabatwa irabva muZimbabwe rava kuSouth Africa. Toda kuziva kuti mbavha iyi yapara mhosva in both the two countries kana mhosva yake ichinge yatongwa South Africa yapera kuZimbabwe vachamuprosecutawo here kana kuti zvinenge zvatopera zvakadaro. Ndatenda hangu maita basa vatereri veStudio 7 nesena vashamarari.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzivamwe vatereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakazivisa kuti America ichagovana nhomba yekudzivirira COVID-19 nenyika dzepasi rose ichitanga nekutumira nhomba inosvika mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 million kunyika dziri kunetseka nedenda iri panopera mwedzi unouya wachikumi. Nhomba dzinotariswa kugoverwa kune dzimwe nyika ndedzePfizer, Moderna kana Johnson & Johnson kana dzichinge dzave kuwanikwa uye dzinenge dziri pamusoro penhomba dzinosvika mamiriyoni 56 eAstraZeneca iyo yakaziviswa kare nehurumende yavaBiden kuti ichapiwa kunyika dziri mhiri kwemakungwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata Dr. Simbiso Ranga kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pedano ravaBiden iri.
Announcement yaitwa nemutungamiri wenyika kuno kuAmerica vaJoe Biden yokuti vari kuwedzera madonations enhomba yeCOVID-19. The announcement yakanaka chose for pasi rese nokuti tinoziva kuti kana tikasadzivirira dambudziko reCOVID-19 anywhere in the world, it means everybody is unsafe. Saka dzimwe nyika dzisingakwanise kugadzira nhomba kana kutenga nhomba dzakakwana dzinosanganisira vana Zimbabwe nedzimwe nyika dzakadaro dzinofanira kutambira mashoko aya nemufaro, nokuti it means mavaccines ari muno muAmerica eJohnson and Johnson, Pfizer neModerna will be more available sooner to the rest of the world. Saka ndinoona iri announcement yakanaka chose.
Iyo America haizosanganawo here nedambudziko rekushoterwa kana kutadza kugutsa vanhu vayo nhomba yapera mushure mekunge yagovera kune dzimwe nyika.
America inosara nenhomba dzakakwana. Sezvatinoona manumbers evanhu vari kubayiwa nhomba adzikira nawo zuva nezuva nenyaya yokuti vazhinji vanoda kubayiwa nhomba vabayiwa. And last week times were out more than 250 million shots have been administered already. I think America ine more than enough supplies kuti ikwanise kunge ichi share kana kuti kupa kune dzimwe nyika dzinotambura dzisina nhomba yakakwana. Ndifungoti dambudziko kuti muno muchaita shortage yenhomba sezvatinoziva vakato donata dzeAstraZeneca isati yaapprovewa muno muAmerica. At the same time, you know, tine Johnson and Johnson, Moderna, tine Pfizer. So it means that all these companies, you know, vachishandisa Defense Production Act, vanokwanisa kumanufacture nhomba dzinodiwa. Capacity yavo was greatly increased.
Zvinosiya papi nyika dziri kubatsirwa idzodzi, tichiona kuti patanga denda iri idzo nyika dzakaita sana America dzaipomerwa mhosva yekutenga nhomba yose.
Of course, Mr. Kandimire, it seems unfair kuti nyika dzakabudirira dzitange dzaguta idzo dzozopa zvasara to the rest of the world. However, chatinofanira kurangarira ndechekuti idzodzo nyika dzakapfuma dzacho ndodzo dzakakwanisa kuisa mari kuti research iitwe nokukurumidza.
Vanga vari nyanzvi yezveutano Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu gumi nevaviri vakawanikwa vaine utachiwana hweCOVID-19 uye hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID nezuro. Hurumende inokwira kudare Supreme Court ichipikisa mutongo wedare reHigh Court uyo wakamisa kuwedzerwa nemakore mashanu kwenguva yekushanda kwavalukumalava. Kugadzikana kwoita mitengo yezvinhu kana kuti inflation kunonzi kwave kupa kuti vana muzvina bhizimusi vakawanda vauchike mari dzavo pamisika yemari kana kuti Zimbabwe Stock Exchange. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti nyika yavo ichabatsira nenhomba nyika dziri kuvhiringwa neCOVID-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vateereri.